Vajitana ngura urongwa wekufuruwa kwe jikoro kukomiti epara mende inona nchezizo epasi mwenyori mbazi iri amani tumisani tavela vati mari ii inodiwa kuwezera varairizi kutenga zvekuchengeteza vanhu zvakaita sema mask, matemomita, kutenga macheya, mabenji pamwe nematende ekuti vana vadzidzire pazvikoro zvese zvinodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu munyika yese. Vati vanotarisira kuti mari iyi ichabva kuhurumende, masangano anopa rubatsiro, vane makambani anoshanda munyaya dzedzidzo uye vanofara kuti mamwe masangano ari kutopa rubatsiro. Amai Tavela vati pari zvino havazive kuti zvikoro zvichavhurwa rini sezvo vachiri kunzwa pfungwa dzevese vane chekuita nedzidzo munyika kusanganisira masangano anomiririra varairidzi. Vati zvikoro zvichavhurwa muzvikamu zvishanu uye chikamu chekutanga ndechevana vari kunyora bvunzo gore rino sezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Zvondorapfuura. Vati kunyange pakaita wirirano yekuti zvikoro zvovhurwa rini vanoda masvondo mana kana kudarika egadziriro dzakaita sekudzidzisa varairidzi nyaya dzeutano hwakanangana necovid-19.
And we also are convinced that for us to be able to open, we need at least 4 weeks for logistical issues.
Muda masvondo mana kuti tikwanise kuvhura zvikoro. Tinoda kudzidzisa varairidzi vedu, tinoda kutenga maPPEs nezvimwe zvose zvinodiwa kuti tikwanise kuvhura zvikoro takagadzirisa.
Pachikamu chekutanga icho chine grade 7, form 4 neform 6, chinenge chine vana 667,476 nevarairidzi 66,748. Amai Tavela vati chikamu chechipiri chichatanga mushure mumasvondo matatu zvikoro zvavhurwa uye pachikamu ichi pachapinda vana vachanyora bvunzo dzegore rinouya vanhu vemagrade 6, form 3 neform 5. Chikamu chinotevera chinenge chiri chemaform 1 ne 2 kozoti magrade 2, 3 ne 4 kozoti grade 1 neECD ndivo vachapinda pachikamu chekupedzisera. Amai Tavela vati vana vakawanda zvikuru makirasi nekudaro makirasi achapatsanurwa kuitira kuti vana vakwanise kugara vakaparadzana sezvinodiwa pamutemo wekudzivirira COVID-19. Vati izvi zvichaita kuti padiwe varairidzi vakawanda vachiti vakatopiwa mvumo yekupinza mabasa varairidzi zviuru zviviri nemazana matatu mwedzi unouya. Vatiwo vakatoisa chikumbiro chekuti vanoda vamwe varairidzi zviuru zvitanhatu. Asi amai Tavela vati kuti zvinhu zvifambe zvakanaka panoda varairidzi 290,382 pavana vose vari muzvikoro vanhu vemamiriyoni mana nemazana mashanu ezviuru. Pari zvino bazi iri rine varairidzi zana nemakumana ezviuru. Kuri mugari wemuHarare vaOwen Vyowayo vaudza Studio 7 kuti vanofara negadziro riri kuitwa nehurumende vachiti havangaendesi mwana wavo kuchikoro kana zvisina kujeka kuti utano hwake hunenge hwakachengetedzwa sei.
Kuti chekutanga tichitarisa mwana kuti auye pachikoro tinoitasa kuti mubereki nemudzidzisi ndo vanhu vanenge varanga vachiona kuti pari kuenda mwana pakamira sei. Saka ministry yaita assurance kuvabereki kuti iri kutora matanho ekuti mwana wavo kana mwana achinge auye pachikoro ari sefu zvakadini, uyezve vanodzidzisa vacho tira kuona kuti vanenge vari sefu nekuti chirwere ichi chiita zvokutapurirwa.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees vabhani manokore vaudza Studio 7 kuti vachaedza zvose zvavanokwanisa kuitira kuona kuti vana vadzokera kuchikoro zvakanaka.
Sekutaura kwatakaita danho rekuti utano huchengetedzeke muzvikoro medu ibasa rinofanirwa kuitwa nesu vabereki pamwe neministri yedu, asi isu vabereki ndisu tine dzidzo, tinoda toda kuti vana vedu vawane dzidzo inodiwa. Saka tichitarisa kuti bereki ari wose ngaaite pese paanokwanisa. Vabereki takabatana ngatiite zvese zvatinokwanisa kuti vadzidzi vedu vawane zvinovachengetedza.
Zvikoro zvakavharwa muna kurume senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Kunyange hazvo zvikoro zvakavharwa, amai Tavela vati bazi ravo riri kutora matanho akasiyana-siyana akaita sekushandisa madandemutande nemaredhiyo kuitira kuti vana varambe vachidzidza kunyange vasiri kuenda kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.